This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera, chikunguru 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ende mupetro wazvo kana zvikatagadzirwa zvakanaka tichaona mademonstrations achazoita national. Ende nemamiriro akaita zvinhu, tinoona munyika musaita kutagadzikana kana hurumende ikasatora matanho akasimba.
Zvinhu muZimbabwe zvoita manyama mire nerongo sezvo hurumende yoremerwa nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Makurukota ehurumende oenda kunoshava kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzai Ruhanya, vanoti Zimbabwe yave kunanga kumawere zvekuti hurumende ikatadza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi, munyika munogona kuita mhirizhonga. Vanhu vakawanda munyika vari kuratidzira zvitevera kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi kuBite Bridge. Vanhu vari kuratidzira mushure mekunge hurumende yarambidza vanhu ava kupinza zvimwe zvezvinhu zvavanotengesa vachibva nazvo kuSouth Africa. Vechidiki vakawanda kumasvingo Harare neBulawayo vari kugarawo vachiratidzira. Varairidzi, vana mukoti navana chiremba vanoti vari kutangawo kuratidzira nemusi wemuvhuro mushure mekunge hurumende yakundikana kuvatambirisa mari dzavo dzemihoro. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Ruhanya.
Nyaya iri kunetsa munyika inyaya yekuti vanhu vorarama sei. Mukatarira zvichiita kuBed Bridge, kunde zvekuti varombo nevanhu vasiri connected kune vanotonga vari kunzi havakwanisi kundotora zvinhu muSouth Africa zvavanokwanisa kuzotengesa munyika kuti mhuri dzavo dzirarame. Asi munyika musina mabasa, maindastry asingavhuri, mashevhu zvinhu zvavo zvinopinda hazviimpaundi pabhodha. Hurumende haisi kugadzirisa zvinhu zvese izvi sokutaura kwavaiita pavakapuwa pakati pamaelections kuna 2013. Asi chavari kutoita kudzvanyirira vanhu. Tarirai vanhu vari kusungwa vanatajamuka, vanhu vari kusungwa veOccupy Africa, kusungwa kuitwa vana manyenyeni nezvine mitemo iri kuitwa nanakasikuwere yokushandisa mutemo kudzvanyirira vanhu. Saka nyaya iripo ndeyekuti munyika maita kutsutsumwa, pachaita nguva yekuti zvinhu zvese zvichitabatanidzwa sezvakazoita kuna 1997 under MTA vanhu vakazoita protest the constitutional change zvizoenda meelekeni dzakaitwa muna 2013. Saka kuchema kwekutambura masivo sevhanzi asi kubhadharwa manesi vanoenda sei kundorapa vanhu ivo vasina mari? Matisa anopiwa $100 kuita here ukoko? So zvese zvemunyika maita kutsutsumwa, asi vanotonga nekuti vanoguta, vanotonga nekuti vane zvese, vanotonga nekuti vane masimba kudzvanyira vanhu. Vanongoti zvinhu zvakanaka, asi zvinhu hazvinaki kana vanhu vasina mabasa, vasina mari yokuendesa vana vavo kuchikoro, vasina mari yokurapwa, vasina mari yokuti vorarama sei.
Munoona nyaya ichizopera sei chaizvo?
Nyaya ika, nyaya iyi inongopera chete kana zvinhu zvagadziriswa, kureva kuti ikonomi yedu yashanda zvakanaka, vanhu vachiwana mabasa. Pakaitika zvinhu zvese zvizano inofanira kuzviziva kuti ichinyiti paita matongero ake vanhu havadzvanyirirwi nokusingagumi. Kana zvikatagadzirwa zvakanaka tichaona mademonstrations achazoita national. Ende nemamiriro akaita zvinhu, tinoona munyika musaita kutagadzikana kana hurumende ikasatora matanho akasimba.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzai Ruhanya, vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makurukota ehurumende anenge ari ku Britain svondo rinouya kuti vanoedza kukwezva vekunze nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviuchike mari munyika. Asi urongwa uhu unogona kukanganiswa nevamwe vari kuti vanoda kuratidzira vachiti havasi kufara nenyaya yavanoti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende. Makurukota ari kutarisirwa kuenda kuBritain anosanganisa gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa, governor weRBZ Dr. John Mangujga uye gurukota rezvemaindustry vaMike Bima. Mukuzenya iyi tabata vabima tikatanga nekuvabvunza kuti zvirongwa zvekukwe zvave kunze zvakamira sei.
Tirikuwana mainquiries akawanda chaizvo, tirikuwana rutsigiro rwakawanda chaizvo kubva kuEven kuAfrican Development Bank zvakasingaitiki. Tine rubatsiro rwatirikuwana kuWorld Bank neIMF vanogara vari muno vachitibatsira nemazano. Saka zviri kufamba nea lot of mainquiries atirikuwana kunyange kune macountries ata achifunga kuti hatidyidzani nawo. Tine a lot of inquiries yama investors ari kubva kuUK. Kuswera mangwana ndiri kutoenda kuUK kumeeting yekuti tizoexplaina maopportunities ari ko in the manufacturing sector. So countries ataifunga kuti ndoza hangati uinvestor, they are making inquiries and they are coming to Zimbabwe.
Saka ikoko kuUK uku mune muchitarisira kuti muchasangana nanani?
Tinosangana mainly namaZimbabweans in the diaspora vanoda kunzwa kuti what are the opportunities, how can they invest back home. Kana kuine vamwe vanoda kuita partner navo vanouya, nevamwe haruzi kwekutanga kuenda patakaenda ite not the same people vakatidaidza, who also want to say taane vamwe vakati wande uyai mutione kuti ndivanani vane variko. Hatizvisu tiri kuronga, tiri vanhu vakangoinvaitwa nemaassociations aiko.
Gurukota rezvemaindustry vaMike Bima vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, tiri kuenda kumakonde kumashonaland west, uko tiri kuita hurukuro nemumiriri wenzvimbo iyi vari nhengo yezanu pf vakindness paradza. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo munyaya dzezvechikafu.
Tinotenda zvikuru kuhurumende nekuti chikafu changa chichiuya, chiri kutouya izvozvo. Tine chikafu changa chiuya chine mhando mbiri. Chatanga imhando inouya vachembera vaya vakura vakwegura nevanotambura vaya nezvirema nemapofu. Saka changa chichiuya ikoko kumakonde, nanhasi chiri kuuya. Vanhu vekumakonde vari kufara zvikuru kuti vari kupiwa chikafu navamugabe. Kwozoita chimwe chikamu chatinoti icho chekusenzera chikafu chatinoti food for work, chiri kuenderera mberi iye zvino. Mumakonde tiri kugadzira migwagwa yedu, tiri kugadzira mabhiriji, tiugadzira zvikoro iye zvinezvi. Ivo chikafu chacho futi chibagei chese chiri kuuya. Chisati chauya chete iye zvino imari ma$10, asi ma$10 acho takabvumirana nevanhu kumakonde kuti vaya vane vana vari kuzvikoro vasati vabhadhara school fees, kana ma$10 avo auya iwavo anoenda kunobhadhara school fees kuzvikoro kuita kuti vana vavo vange vachidzidza zvakanaka ikoko. Saka kumakonde kwakanakisisa iye zvino panyaya dzenzara nenyaya iye zvino taakumirira kuchitengesa donje redu. Takapuwa mbeu yedonje nemafetiraiza acho navamugabe futi. Saka varimi vazhinji kumakonde vakarima donje. Saka iye zvino vakatonhonga donje racho vamirira kutengesa. And iye zvino vamade vakatiudza kuti donje rinenge raakuita 45 cents per kg. Saka vanhu kumakonde pachatanga kutengwa donje irori vachawana futi mari kuti vatengewo zvimwe zvavanoda kutenga pamusoro pezvavari kutenga izvi zvinezvi. Asi nzara yanga iriko. Tinotenda zvikuru nezviri kuita hurumende iye zvino.
Mati pachazoya ma$10 anenge achibva kupi? Ari kubva kuhurumende kana kuti kumasangano anobatsira?
Ma$10 ari kubva kuhurumende.
Saka inopuwa pamunhu pamwedzi inenge ichifamba sei?
Pamwedzi munhu anofanira kusenza kumasvondo maviri 15 days.
Nhengo yezanu pf inomirira makonde vakindness paradza vari parunare kumakonde kwakare.
We love y'all. Saverio. Yeah. Tete Precious. Now we're Chief Chiyambo. My Isabel. Yeah, man. Nafaza, my sister. Nafaza, munu wese, my sweetheart.
Choro chandira pasita fata vari pasita fata kana ma ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makatirira Studio 7.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Martha Tolana avo vanorarama neutachiwana weHIV AIDS. Tichanzwa nhoroondo yemararamiro avari kuita uye nekurudziro yavari kupawo mamwe madzimai nevanasikana kuti vawanikwe vachinoongororwa utachiwana weHIV AIDS pachiri nenguva kuitira kuti vawane rubatsiro. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Tolana.
Mazita makadi henyu.
Mungatitsananguriravo tinoziva kuti imi muri kurarama nechirwere cheHIV AIDS asi titsananguriravo nhoroondo yekuti zvakafamba sei.
Kuti ndizive kuti ndine hutachiwana ndakaenda kunotestwa muna 2003 January. Ndopandakaziva kuti ndine hutachiwana asi ndakatanga kudzidzira kuverenga kuti ndidzidze nezvenyaya yehutachiwana nekuona vana mukoti navana chiremba kumakliniki nekuti mazuva iwayo mishonga yemaARV yanga isati yavekuku Zimbabwe. Asi ndakakwanisa kubatsirika kubudikidza nekuchinja madziro andaiita nekuti ndakazowana mishonga kubva kune mashamwari andaitaurira uye kutaura nevamwe kwakandibatsira. Kutaurira vamwe kuti ndizvo zviripo kwakandibatsira kuti ndiwane zvinondibatsira, ndiwane vanomira neni, vanotaura neni, vanondipa support kuti ndisanyanye kufunga nezvakadzama nezvazvo kuti ndisasurukirwa uye nekundibatsira kutsvaga zvese zvingadiwa pakuti ndirarame zvakanaka nehutachiwana nekuti ndizotanga pamaARVs gore iroro nekuti CD4 yangu yanga yakadzika zvakanyanya. Saka ndakakwanisa kuti ndibatsirwe nekuti ndakakwanisa kutaura handina kuvanza.
Semudzimai, zvakakosha sei kuti munhu azive paamire takanyanyotarisa dambudziko irori reHIV AIDS?
Munhu akaziva paamire kureva kuti ari kutora danho rekuzvichengetedza iye kuita responsibility kuve nehanya pamusoro pake. Semudzimai zvakakosha nekuti kazhinji tisu tinotakura zvakanyanya zvese zvemusha, pamhuri, pamusha uye nharaunda yese kana nyika chai zviri mumaoko emadzimai.
Tinoona kuti pari zvino muri kuita imi mabasa ekushanda nevamwewo vanorarama neHIV AIDS. Mabasa api amuri kuita?
Kudzidzisana kazhinji, kudzidzisana kuti kana tiri kurarama chekutanga pamunhu ane hutachiwana, kana tiri kurarama nehutachiwana ndinozvichengetedza sei kuti ndisatapurire vamwe, kuti ndirambe ndine hutano hwakanaka uye kuti ndikwanise kuramba ndichiita mabasa angu semunhu angoriwo akafananawo nevamwe, kuti zvinhu zvinokwanisa kuitika. Kuve nehutachiwana hakunditadzisi kuita zvese zvinokwanisa kuitwa nemunhu asina hutachiwana. Uyezve kana taakutarisa pamunhu, kudzidzisana futi pane vanhu vasingazive pavamire nenyaya yehutachiwana, kudzidzisana kuti vakwanise kutora danho rekuti vazive mamiriro avakaita uye kana vaziva kuti havana hutachiwana kuzvichengetedza zvezvakare yatinoti prevention.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Martha Tolana kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazvita ini.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous.
Tiri kuona sekunge zviri kubatsira zvakanyanya nekuti apo tinenge tichivandudza ruzivo rwemacitizen kana kuti ruzivo rwevagari panyaya dzekodzero dzavo. Tiri kuona isusu kuti vagari vari kushandisa kodzero dzavo kutaura angave nemamembers of parliament, kutaura angave nemakansela, angave nemaleaders.
Mangwana mchirongwa chedu che Youth Forum tine hurukuro na muzvare Gladys Lachwayo vesangano reZimset. Muzakanganwa kuterera hurukuro yedu iyi. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandebiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mashoko atiri kunzwa ekuti vasungwa vakaregererwa nemutungamiri wenyika pasi pe urongwa hwavo hwepresidential pardon. Vane chitsama vadzokera zvakare kumajeri mushure mekupara dzimhosva dzakasiyana siyana vachangobva mukuregererwa kudaro. Mukuziya nyaya tabata sachigaro wesangano rinoshanda nevasungwa pamwe nevanenge varegererwa ivava reZakuro vaEdison Chihota. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaChihota.
Tinotenda zvikuru, tinoda kuti kuvaenzese vatereri makadii.
Aiwa tinoimba vateereri vanofara. Vachota nhasi tatiti dzoke mudariro nehurukuro yedu yatakamboita yataitarisa nezvevasungwa vakaregererwa nemutungamiri wenyika pasi peurongwa hwepresidential pardon. Tinozwa kuti vasungwa vane chitsama vakanga vamboregererwa ivava vatodzokera zvakare muusungwa vapara dzimwe mhosva. Tichitarisa danho irori munoriona sei?
Kuita musangano nevatenge tichifanirwa kuti tiveteita avo vanofanirwa kuve ndo vanoshanda nevanhu nguva nenguva kuti tizwanani chaizvo kuti zvakamira sei. Saka hatisati tave neumbo huri pamaoko hwakanatsonaka hwekuti tinogona kutaura kuti inhamba yakati inosvika nhamba yakati, nekuti izvozvo zvinotibatsira kuti tinyatsoona kuti zvatiri kuita zviri kubatsirei kana kuti hazvina zvazvinobatsira.
Asi iyo nyaya yekutomboti pane vatadza kugara muvanhu vabva vangodzokera idambudziko rakadii iroro vachota?
Ini ndinoona dambudziko redu riri rekuti rinonotangira pakuvapa kuti vapirwe nyasha ipapo, nekuti pamwe pacho tinenge tisina kupa maofficers, maprison officers, nguva yakakura yekuti vanyatsotarisisa chaizvo kuti pfungwa dzemunhu uyu dzinonosvikodii mukati menzvimbo yaari kugara. Anosvikobatsirika zvakadii, iye anosvikobatsirawo zvakadii, nekuti ibasa rinofanirwa kutariswa nemaprison officers vachizotipa kutaura kuti madii kuteedza chakati, madii kuteedza izvi, madii kuteedza upenyu hwemunhu uyu. Vachiinaye totarisa kunze zvaaiita nezvaimuri kuti tikwanise chaizvokuti kunyange dai tikamuparuregerero munhu uye haakurumidze kudzoka, nekuti kudzoka kwake kureva kushandiswa kwemaresources anove ndiwo atiri kushaya.
Totarisawo veukama vachota, vane matanho avanotarisirwawo kutora here ekuti vange vachibatsirawo ivo vanenge varegererwa?
Zvingashaye basa kuti kana ivo mutungamiriri wenyika varegerere munhu asingagoni kuregererwa nehama dzake.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vachota nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu chinotarisa upenyu hwedu vana vezimbabwe. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda vateereri vedu maita zvino.
Manga makateerera kuna vaEdison Chihota vanove sachigaro vesangano reZakuro rinoshanda nevasungwa muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Tosangana svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Iko zvino tochimbotarisa mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Chicken Inn ichatamba neHighlanders kuBaba Fields, Border Strikers ichatamba neHarare City kuDuluva Dzimu, Triangle ichitamba neCholocho kuGibo, Mutare City Rovers ichitamba neFC Platinum kuSakubva, Koti Capes United ichatamba neHwange kuNational Sports Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvinhu muZimbabwe zvoita manyama amire nerongo sezvo hurumende yoromerwa nekugadzira upfumi hwenyika. Makurukota ehurumende oenda kunoshava kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina, Kips Dube.